ndiri nazvo nokuti takambotaura kuti muhistori yekurodha hapana landlords akambobhadhara rodha mari. Izvi zvakafanana kuti munhu uya uya anonzi Blesa obva atanga kupuwa mari nezveikwini kupitigura mafambiro ezvinhu ndo anonzi Masandi Kongonya chisionekwe mudzirekwe kutora mari kuda kumora mari zvisina dosage semunhu ari kubwira mushonga wemusana. Isu hatingapindi munyaya yokusveta nyika iri kuitwa iyi kuti vanopa munhu $1 million pemonth uku kuzvipatara hakuna mishonga. Tiri kushayiwa mari yekutenga machemicals emvura, tiri kushayiwa mari yedini. Tochipa munhu mari iye ari rodha retu hatisati zvamboitikwa huori hunenge hwazodzika midzi munyika ino.
Asika, tiri kuona vari kunyora mutsamba imomo kuti kubva pekutanga hurumende yakanga iri pakatiwo pechibvumirano ichochi, imi muri kushanda nayo here hurumende pane zvese zvamuri kuita izvi?
Hatingashandi nehurumende pakuita umarapa tsetsetse hwakaita sezvizvi. Kusveta nyika kusvika yopera hakuna munhu angashanda neuori hwakasimba hwakadai.
Saka matanho apa hamuchatora vamapfume zvichitevera tsamba iyoyi yanyorwa navaJulaimon?
Isu sekanzuro hatina mari yacho, hatiti takaiwana. Vanhu ruzhinji rweZimbabwe runofanirwawo kupindira munyaya iyi. Nyaya iyi haibvi yavamapfume. Mari iyi haisi kubva kumba kwangu, imari iri kubva kudzimba dzedu tese ichiinda muhomwe dzevanhu vashoma shoma. Saka vanhu vakangotarisawo vachifunga kuti ndimafume atorerwa mari. Nyika ichi ichangoramba ichinyura.
Saka muri kuvapindura here tsamba yavo iyi ivo vamoyo?
Tichavapindura pamutemo tinoenzi tiierenge. Tichatarisa mutemo wacho toona kuti mhinduro yatinovapa ndeipi. Tinoerenga mukanzuro tovaudza pozishoni yedu sekanzuro kuti hatina mari, toona zvakaendera pamberi. Zvimwe zviri kuvagari vanofanirwa kuenda navo kumatare bedzi mosva tione kuti nematare ari kuwirirana nazvo here kuti mari irohwe seizvozvi.